Mangwana na akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vashandi vehurumende voti havasi kuzoteerera chikumbiro chehurumende chekuti inoda nguva yekutsvaga nzira dzekugadzirisa nyaya dzemihoro yavo. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vodimurira rwendo rwavo rwekumusangano weUnited Nations General Assembly pakati vachimhanyira kumusha kunogadzirisa dambudziko remagetsi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuBritain kurufu rwamambokadzi Elizabeth II avo vari kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti varayiridzi pamwe nevamwe vashandi vose vehurumende havasi kuzoteerera chikumbiro chehurumende chekuti vaipe nguva yekutsvaga nzira dzekugadzirisa mihoro yavo. Izvo zvinotevera mashoko akataurwa nezuro negurukota rezvevashandi nemabasa muchinafundo Paul Mavhima ekuti bazi rezvemari riri kuenderera mberi nekuita tsvakurudzo yaro panyaya yekuti vashandi wovedzerwa mari, nekudaro hapana chikonzero chekuti vashandi vehurumende vakande mapadza pasi. Ngatinzwei hurukuro yataita nasachigaro weFOZEU vaObert Masaraure.
Vari kuswedera kure nechokwadi, varayiridzi nemamwe macivil servants ese vane nguva vachitambura vachichema kuti dai matiwedzerawo mari yatinotambira kubva muna 2018 tichingoimba rwiyo rumwe chete irworwo rwekuti tafa nenhamo, mhuri dzedu hatisina chekuviri, takutazaenda vana kuchikoro. Saka kana vachiti izvezvi vaakutsvaga nzira dzekuti vowedzera mari sei, tinotora senyaya yekuda kungotibata kumeso chete asi vasingarevese. Civil servants ari kungavapa vhiki rose, ngavashandise vhiki iroro kubhadhara mari yevashandi. Kana vakundikana musi wa26 hakuna munhu achazenge achienda kumabasa.
Vari kugarawo here pasi nemi semasangano anomirira vashandi kuti muzeye pamwe chete?
Hapana musangano watati tambunzwa uchiitwa. Vaivimbisa kuti vachadana vanotungamirira vashandi kuti vaite hurukuro vazeye nyaya yemuhoro, asi hakuna musangano yati yaitwa nanhasi. Vaakutohwanda vachidi kutaura nevanhu. Saka tirikuti hapachina chekunyanyo vanyengerera vanhu, havana hanya nesu, havana hanya nemhuri dzedu, vari kungozvikoshesa matumbu avo chete.
Saka muchatora kurudziro here yehurumende yekuti mbomirai kurangwa mabasa kusvika vabuda nemari dzavanenge vachizokupai?
Vana vavamutumi muvi vanenge vachitogara upenyu hwakanaka vari kueurope. Vana vavana Mavhima vachidzidzawo zvikoro zvakanaka. Vana vavo vanodya vachibhuta zvipatara vachienda nguva yavadira. Isu tine mhuri dzinoda kuriritirwawo. Hatisi kuzotambira mashoko aya ekunyengedza kubatwa kumeso kwatiri kuitwa kuti mboregai kuramwa mabasa. Simba regara tinaro sevashandi kuwithdrawa labor yedu kana taona kuti mushandiri haasi kuda kubhadhara pabasa rese dikita rese ratiri kuda tishandira nyika.
Tinoona kuti nguva zhinji haparakidzi kubatana kana pasvika pakuzenge vanhu vaakuchirangwa mabasa, kunyange mambozivisa kuti mabatana kuti mucharangwa mabasa. Rwendo runo mungaona here vashandi vehurumende vese vachibatana?
Runo vanhu vari kusundwa nematupu avo, vanhu havasi kumbomirira kuzoziviswa nevatungamiriri. Vanhu vari kushanda vari paground ndo vari kuda kutozvinhu vari kuchazoramwa mabasa. Kana paine vakuru vemayunieni vachazenge vaakududza panyaya iyi, tinoona vachasara vari pamhene vari voga, nekuti vashandi vese vane chisungo chimwe chete chekuti rwendo runo hazvikone. Rwendo runo 26 September nyaya yedu ngainzwikwe, muhoro ngaubhadharwe, taneta nenhamo.
Pane matanho ari kuitwawo here yekuti munzwe kubva kuhurumende kuti yasvika papi nenyaya iyoyi yechikumbiro chenyu chekuti igadzirise nyaya dzemihoro?
Atonyora zverimwe gwaro, hatichatozive kuti rari chingani, tichizivisa hurumende kuti tava nevhiki rimwe chete iri rekuti vadane vatungamiriri vemaunion vauzivise mari yavari kuwedzera inofanira kupinda maaccounts edu musi wa 3 September kusati wakwana sekutaura kwakaita vamutuli nguve musi wa 1 August paRainbow Towers. Mukatarisa pakuvhurwa kwezvikoro takatokurudzira vanhu kuti vaende kumabasa vamirire peipei. Saka patasvika yanguva yekuti vamutuli nguve ngavazadzise mashoko avo hapaisina tsvakurudzo dzichadiwa.
Sachigaro vesangano rembatanzwa masangano evarairidzi Federation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure vari zvakare mutungamiri weAtuz vari parunare neStudio 7. Mutungamiri weSouth Africa vasiri Ramaphosa vamanikidzwa kudimurira rwendo rwavo rekumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York pakati nekuda kwedambudziko rinonzi rabata nyika yavo rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko kunonzi kuri pastage 6. Kambani yemagetsi yeEscom inonzi iri kunetseka zvikuru kuwanisa nyika yeSouth Africa magetsi anoikwanira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Ndinoona sekuti vaongorora dambudziko riri kubata vana veSouth Africa nevemabhizimusi emagetsi vakaona kuti inyaya hombe inotoda huvepo hwavo kuti vagone kugadzirisa nekuti nyaya yemagetsi inyaya yandikunzwa mukati nevanhu kuti inyaya iri kusafadza vanhu vemusouth africa. Tida kuzvitarisa izvozvi takatarisa sarudzo dziri kuitwa muna December dzemutungamiri weANC kune congress iriko muna December. Saka vaRamaphosa vatarisa nyaya iyi vakaona kuti vangangoendawo kumusangano weUnited Nations kuAmerica asi zvozokonzeresa kuti vave nematambudziko patarisiro yavo yekusarudzwa muna December pacongress yeAfrican National Congress.
Asika Profesa Mukonza, iri dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi harisi dambudziko idzva rekuti ringamirira kuzogadzirisika vaRamaphosa vadimurira panzira rwendo rwavo. Chii chitsva chavangaenda kunogadzirisa iwo magetsi anga achinetsa varimo muSouth Africa?
Umwe magetsi anga achinetsa varimo muSouth Africa asi hatina kunyanya kuzosvika pastage 6 nekugara pastage 6 sekugara kwataita mazuva mashoma apfuura. Zviri kuratidza kuti pane chiri kunetsa. Saka ndonga semutungamiri wenyika nekuti zvese zvinoitwa pamakumbo avo sekunetsa kuri kuita zvemagetsi anozonongedzwa nechigumwe nevana veSouth Africa nevemabhizimusi nevamwe vose vane chekuita nemafambisirwo eSouth Africa ndivo vaRamaphosa. Saka hongu tingati dambudziko ranga ririko asi yezvinezvi mazuva mashoma apfuura ndoona sekuti rinenge rawedzera kushata kwavo. Nekuti inyaya iri kushatisa vakawanda muno muSouth Africa inogona kukonzeresa kuti vasawane kusarudzwa zvakare pangava ipapa pana December pandataura kana kuti muna 2024 pachaitwa sarudzo dzekusatsvaga mutungamiri weSouth Africa.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswa neUniversity of Technology muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks yakaparura zvakare chirongwa chekugura zvipembere nyanga senzira yekudzivirira kuurayiwa kwazvo nevanovhima zvipembere vachida nyanga. Mutauriri weZimParks vatina Shefarao vanoti izvi zvinhu zvavagara vachiita nguva nenguva uye gore rino vari kuronga kubvisa zvipembere zvinosvika chiuru nyanga vachitanga nezviri kuLake Chiwero. VaFarao vanoti nyanga dziri kubviswa pazvipembere izvi dzichachengetedzwa kudura ravanochengetera nyanga. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takaita urongo, urongo hwetogara tichihuita, izvezvi takahuita pachivero pane mamwe marhino edu zvimwe zvipembere zvedu. Tinozviita kwese kune zvipembere gore negore. Inyaya yekuti zvinhu zvacho zvinoti dhurei, zvinoda mari zvokuti tikwanise kuradzika zvipembere tichicheka. Asi inyaya yatinoiita kuitira kuti zvipembere izvi zvisabvimwe zvisiri pamutemo, dzimwe nzira dzekuchengetedza zvipembere.
Saka idzo nyanga dzinenge dzazochekwa idzi munodziisa kupi?
tino zichengetedza tagara tiri kuchengetedza nyanga dzezvipembere kubva mugore 1975 pakarambidzwa kutengesa kunyanga dzezvipembere saka zvino zvatinogara tichida tine nyanga dzezvipembere kubva mugore 1975 dzimwe dzakazombotengeswa mugore 2007-2008 asi tinazvo tine pakatinozvichengetera pari secure pasina anombopinda
tiri kuona kuti gore negore munosangana nedambudziko irori rekuurayiwa kwezvipembere zvisiri pamutemo asi nguva imwe chete muchiti munoita nyaya yekubvisa zvipembere nyanga gore rega rega vari kubava havasi kuzoona here kuti zvipembere zviri kubviswa nyanga zviri kuita kuti varambe vachida kuuraya
kazhinji kana chipembere chatobviswa nyanga kashoma pachinourayiwa nekuti chavari kuda inyanga dzezvipembere tiri kuona sekuti kuvhimwa zviri pamutemo kwezvipembere kuita kuchidzikira mukatarisa pane gore rataiti zuva rega rega chipembere chaiurayiwa but pari zvino zvinhu zvacho zvaadzikira saka tinoona sekuti imwe nzira pasina kuti tinge chifamba tichiti tikakuona une chombo munochengetedzwa zvipembere unokuwadzwa kana kusungwa zvinhu zvatiri kuita gore negore hapana chiri kushamisa chinyowani chatiri kuita zvinhu zvatinondoita gore negore kuitira kuchengetedza zvipembere zvedu
iyi nzira haigonewo here kuitwa kunzou vafarao tichionawo kuti nzou dzinoitwa dambudziko reri kuurayirwa nyanga
nzou dzedu dzakawandisa zvisingaiti ndakupai mhenzano kuti pachivero mudhuze neHarare zvipembere zviripo zvishomanane zvipembere zviri munyika muno zvinokwanisa kusvika izvo 1200 saka zvinokwanisa kuti tikwanise kudai nzou dzakawandisa zvisingaiti hazvigoneke kunzou dzakawandisa nokuti zvagara zvinotoda mari
mutauriri wezimparks vatinashe farao vari parunare muHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi sangano renhau rezim live rine musoro wenhau unoti zvichitevera kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevadzidzi pamwe neveruzhinji chikoro chepamusorosoro cheuniversity of zimbabwe chakadzikisa mari yechikoro kubva pamiriyoni yemadhora emunyika kana kuti 1 million Zimbabwe dollars kuenda pa 436,000 Zimbabwe dollars. Bepa naure Herald rine musoro wenyaya unoti vakadzingwa basa semutongi wedare repamusoro Justice Edith Mushore vakatengesa motokari yemhando yepamusoro yeLand Rover Discovery yavakanga vapiwa kuti vashandise vari pabasa. Iye zvino yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ko masura se vashamari vestudio 7 aiwa tinofara chaizvo nenhau dzamunotipa idzi kubva kuAmerica tinozvifarira chaizvo mukubudisa zvinonge zvakavanzika mukati menyika yedu yeZimbabwe aiwa toda kutenda chaiko kune vavo varonga kuda kupemberera vamugabe kana kuvarangarira zvino zvakanaka chaizvo izvozvo vamugabe tinototi varangarirwe nekuti vamugabe zvinhu zvavakaita zvakawanda muZimbabwe zvakanga zvisingashorwi kunyange zvavo vaita zvaishorwa zvaingovapo nepapo zvasiyana naiko zvino vamugabe havana kusvitsa pakurerusa nyika yeZimbabwe semarerusirwo yaitwa iko zvino navamunangarwa vamugabe vachatonga nyika yeZimbabwe yanga iri nyika yaizikamwa kuti kunangwe South Africa madiaspora kana tichinge tange tahlasegwa nemasouth african vamugabe vaitovhoisa zvokutoti masouth african aitosvika pakuhla kuti hei murume uyu wataura uyu unohlisa vaitobva varega zvavanenge vachiita saka tinoti vamugabe ngavarangarirwe chaizvo saka mapurisa ngaatendere avo vari kuda kurangarira vamugabe nekuti zvinhu zvakanaka chaizvo kunyange zvava vasina kuiswa kuhirosi
pastudio 7 makadiko vashamarari navo vanoshandira studio 7 kuti tinzwe mabroadcast enews dzakanaka kudai ini ndine chichemo inini maerera nemangos ari kushandawo mareserva shuwa mamwe acho ari kubetsera vanhu asi vamwe vacho vari kushandisa vanhu zvine utsotsi zvisikanzwisisiki tokumbirawo kuti vanoongorora vationgororerewo mamwe mango nekuti vanhu vanozviviaiti kunyorei mazita nhamba dzechitupa zvese 4 years mokotorwa zvanyararwa modarozve endi munoswedzwa muripo musina chamadya zvinofumura uye zvinoita kuti vanhu varwisane. Taimbokumbirawo kuti maNGO aongororwe, tapota vanoona nezvazvo. Pamwe pacho munongonzi uyai tiite project yakadai, yemunoona munaiita project iyoyo haina zvainobuditsa asi kunze kwokushandiswa mahara.
Makadiko pastudio 7 apo vanomukoma Hwande. Muita basa nebasa ramunobata rena kudzi chokwadi dzamunotipa. Tiri kuno kuchiredzi vanupiefu kuvhundusira vanhu. Vari kuvhundusira vanhu ngoti mukwanise kuita musangano wenyu. Vanenge vakutosvika vakuti ichichi zviri kunetsa. Tokutenderai nenyu kumisheni yamunotipa yechokwadi.
Makadi henyu pastudio 7 ndinofara nechikukwaisai mose vashama vestudio 7. Ndinogara kukaroyi. Pane nyaya iri kuitika pano pachikamu primary. Pane vanhu vemabhefi vakunosa mabhefi asi mushuremezi pane vanhu vezanupiefu varikurambisa kutora vakurambisa vakutora mabhefi vachinzi iwo ruo triple C. Saka ndinokumbira kuti zinyauye muchipabureshe vanhu vacho vati kuita izvozvo. Pane vakadzi vakati wandei asi vachanyanya kuziva mazita avo. Ndiye anonzi Peshi, neumwe anonzi Airport, nevanzi My Mother. Saka ndinokumbira navo imi pabureshe because pakatoipa pachikamu primary school, pachikamu primary school. Inini kutaura rangu hazvitoiti because vazhinji vanondiziva. Saka ndinotenda kuti navo ibude pastudio 7 pakaroyi pachikamu primary school.
Makadini pastudio. Ndinodawo kutaura mashoko angu panapa. Ndakanangana nemunhu unonzi Charumbiro. Maitiro ake Charumbira ekuda kumira nezanupf achipomera vachamisa kuti ndo munhu anoita mhirishonga. Udofu hwake hwakahuwanepo. Kusadzidza kunomuitisa zvinhu zvakadaro. Zvinhu zvingani zvaitiwa nezanupf. Vanhu vari kuurayiwa. Vari kuabdakta vanhu. Vanhu vachiurayiwa. Hazvioni zvese izvizvi. Vanoda kupomera sisi zvisizvo. Saka dai kukwekwe dai kuri kuti hapana kumirwa kuti vanhu dzoserai havasi vachamisa vakataura kabai. Mutauriri wakataura kuti dzoserai chii chaiitika. Saka isu tongorohwa tikangeisa maoko muhomwe tichingorohwa kuti kwanire Charumbira, kuti kwanire, kuti kwanira chaiko chaiko. Saka tongorohwa isu tikangeisa maoko muhomwe. Unoti kwanzi imiwe zano munoisa maoko muhomwe, mukaisa maoko muhomwe muchishungurudzwa papi. Imi ndimi muri kutoshungurudza opposition party yava Nelson Chamisa. Muri kuishungurudza. Imi vanhu vezanupf handizivi kuti makaita sei. Asi chisingaperi chinoshura. Matopera. Ndatenda zvikuru.
Alo pastudio 7, Mwari kudai vapindira pavashamarari vestudio 7. Varambe veikona kutipa nhau dzechokwadi. Takashingirira tirimo. Tinotenda President Chamisa nekushingirira kuti handikoni kupinda muhurumende vhoti yevanhu isina kuremekedzwa. Saka dai Mwari apindira chinangwa chaPresident Chamisa chidzadziswe kuti kuvhota kwedu kuremekedzwe. Chetiri kutyira vabereki, vana baba nevana mai, mutemo wedefense force nepolice force kuti tikasvika pamavhoti mareforma asina kusainwa mutemo wechishanda, tinopera zvokuurayiwa futi. Mwari ngavatiitire zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chevarwi chinodyidzana nehurumende muSomalia chakauraya varwi veAl-Shabaab vangangosvika 45 uye kudimura misoro amwe. Vatatu vevakaona zvichiitika izvi vakadaro nemusi wesvondo. Izvi zviri kuuya panguva iyo vagari vematunhu ari nechapakati penyika iyi vave kuwedzera kutora zvombo vachirwisa vapanduke. Mafashamu emvura atanga kudzikira mune dzimwe nzvimbo mudunhu reAlaska muAmerica zvichitevera kunaya kwemvura kwakanyanyisa mukati memakore makumi mashanu kumahombokombe kwemawirire enyika iyi. Kuderera kwave kuburitsa zvimwe zvezvinhu zvakawanda zvaikandwa nemasaisai egungwa reBering Sea. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari muLondon kurufu rwamambokadzi Elizabeth II avo vari kutarisirwa kuradzikwa nhasi kuKing George VI Memorial Chapel. VaBiden ndemumwe vatungamiri venyika dzakawanda vachange vari parufu rwamambokadzi Elizabeth II kusanganisira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shaver avo vari kumirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain Dr. Simba Mavhaza kuti tinzwe maonero avo parwendo rwavaBiden urwo.
Kuuya kwemukuru wenyika yeAmerica vaBiden nemudzimai wavo chiratidzo chinoratidza kukosha, chinoratidza kusimba kweumambo vamambokadzi Elizabeth kuti vakanga vari munhu ane kutonga kunozivikanwa pasi rese. Havasi vaBiden vega vauya, kwauya vazhinji, madzimambo nemapurezidhendi nemaprime minista enyika dzakawanda vari kuuya, Europe yese vakanyoresa kuti madzimambo avo ari kuuya. Saka zvinobva zvaratidza kuti kune kukudzwa kana kuremekedzwa kukuru kunoitwa mambokadzi. Paita yatingati record funeral, zvoreva kuti it's a history breaking yekuti for the first time mambo wenyika anounganirwa nemadzimambo enyika dzese kuzochema nekunyaradzana naye.
Kushanya kwavaBiden uku kunoratidza zvakadi kukosha kwekudyidzana kweAmerica kana ukama hweAmerica neBritain.
Tinoona kuti kudyidzana kweBritain neAmerica kuri pamberi, vakabatana zvisingaiti. Saka America inotoratidza kuchema kwayo nekutumira mutungamiri wayo wenyika. Ndo another level yekudanana neyekuwirirana pakati peAmerica neBritain. Ende zvoratidza zvakare kuti mambokadzi Elizabeth vakanga vari mambokadzi anodiwa nevanhu vakawanda nevatungamiriri venyika dzakawanda. Saka muchidimbu tinongoti uya kwaPresident Biden kuzobata maoko amambokadzi nekuona vachivigwa muSt Andrews Church, chinhu chikuru chinoratidza kuti America neBritain vane ukama hwemandororokwati husingatsautswe nerufu, husingatsautswe nekutukana, unoramba wakabatana.
Tiri kuonawo kuti pakukokwa kwaitwa vatungamiri venyika dzepasi rose pamwe nevatungamiri vehurumende dzepasi rose pakokwawo nevanji vekuSaudi Arabia, Crown Prince Mohammed bin Salman, vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwakaitwa mutori wenhau Jamal Khashoggi muna 2018. Zvinokanganisawo zvakadii kana kusvibisa zvakadii zita nechimiro cheBritain kana kuti mhuri yeumambo nekukoka kwavaita munhu iyeyi?
Chekutanga, vanhu vakadzwisisa kuti mhuri yeumambo inozvitiyo haina utongero wenyika hwainoita, haiite zvematongero enyika, inongoita zvevhu nekurarama nekugasana kwevanhu. Saka haina vaingati uyu ndiye muvengi wangu, haina vaingati uyu ndiye shamwari yangu ipedyo. Mutungamiriri kana kuti mambokadzi weBritain Elizabeth II aiva munhu anorwira kubatana kwenyika dzese. Saka kukoka vanoshorwa nevanoshoreka kuti vauye kuzochema naye, kubatanidza nyika dzese, vanoremekedzwa, vanodikanwa, vanoshorwa nevanoshoreka kuti vasangane pamwe chete.
Asi Dr. Mavhaza, tiri kuona kuti mhuri iyoyo haina kukoka mutungamiri weRussia, haina kukoka mutungamiri weBelarus, haina kukoka mutungamiri weSyria, mutungamiri weAfghanistan nemutungamiri weVenezuela. Sei muri kuti havaite zvematongerwo enyika? Tinoona kuti havana kukoka nyika dzisingadyidzana neBritain.
Chekutanga ndechekuti mutungamiriri wenyika yeRussia vaPutin vakatumira mashoko avo enyaradzo ekuchema mambokadzi. Asi kunyange davakakokwa kana kuti vasina, vanga vasiri kuuya nekuti pane mvonga mupopoto mupopoto nedzvitsviri zvitororo riri pakati peRussia nenyika dzose dzemuEurope. Saka tinangoti nemamwe mazwi, technically vari muhondo. Saka zvanga zvisingaiti, nobody would guarantee safety yava Putin ndavanga vari kuya kuno ku England. Saka naizvozvo it's a diplomatic withdrawal yekuti hatikwanise kukokai kana iwo achida kuya avakasununguka kuya ngekuti kunhama hakuko imunhu kunze kwekungoitira kungoti vakuru venyika kuitira security yavo.
Tinoonawo kuti mutungamiri wezimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vari kumirirwa kurufu irworwo negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vafrederick Shava. Zvakakoshawo zvakadii kuvepo kwavashava vachimirira vaMnangagwa?
Zvinongoratidza ukama hwenyika yedu yezimbabwe neukama hwedzimwe nyika, uyezve makaziva kuti yatingati slogan kana kuti theme kana kuti chitauriso chavaMnangagwa changa chiri chekuti re-engagement, tidzokorodzane, tibatane nevatanga tisawirane navo kuwirirana patsva. Kudaidzwa kwavaMnangagwa vakazokumbira gurukota ravo rezvekudzidza zvenyika vashava kuti vauye. Chikonzero chakaita kuti mutungamiri atumire vaFrederick Shava kuti vauye kuzobata maoko, vaMnangagwa havana kurambidzwa kuuya kuzobata maoko, asi vari kuuya kuAmerica svondo rino kuUnited Nations General Assembly.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muBritain, Dr. Simba Mavaza, vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Kambo yave nyama yekugocha kubva kuna Thomas Tafire nyika mapfumo. Kataridza tichichema pamwe chete nemhuri yekwamapfumo zvichitevera kushaya kwemunin'ina waThomas Mapfumo, Lancelot Mapfumo. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Vamwe vashandi vehurumende vanoti havasi kuzoteerera chikumbiro chehurumende chekuti inoda nguva yekutsvaga nzira dzekugadzirisa mihoro yavo. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vanodimurira rwendo rwavo rwekumusangano weUnited Nations General Assembly pakati vachimhanyira kumusha kunogadzirisa dambudziko remagetsi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kuBritain kurufu rwamambokadzi Elizabeth II avo vari kuradzikwa nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.